mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 chikumi June 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu gumi nevanomwe 17 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Bato riri kutonga reZANU-PF rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvichangopiwa mukana wekuvhota kana zvirango zvabviswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana manomwe nevana 1709 zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevanomwe nezuro. Nezuro kwekare vanhu mazana masere ane makumi maviri nevatanhatu 826 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana manomwe ane makumi maviri nezvishanu zvine mazana mashanu ane makumi masere nevaviri 725,582. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mana ane makumi matanhatu nezvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi matatu nevatatu 467,733. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mana nezvina zvine mazana matatu nevatanhatu 44,306. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana mashanu ane makumi maviri nevana 37,524. Vakafanobata chigaro chemurongi wemusangano mubato reZANU-PF vaPatrick Chinamasa nezuro China vakaudza vatori venhau kuti bato iri harizopi mukana wekuvhota kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kusvika zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vebato iri nemamwe makambani anodyidzana navo zvabviswa. Vachitaura kuvatori venhau pamuzinda weZANU-PF muHarare nezuro, vaChinamasa vakati kubvumira mamiriyoni nemamiriyoni ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvivhote kunoisa bata ravo pakaoma sezvo vamwe vemubato iri vanosanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachizotadza kuenda kune dzimwe nyika kunotsvaga rutsigiro rwevanhu vanovhota. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvinonzi zvinopfuura mamiriyoni mashanu. Vamwe vari muhupoteri pamusoro pemamiriro akaita zvematongero enyika pamwe chete nemamiriro akaita nyaya dzeupfumi. VaChinamasa vakati kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvibvumidzwe kuvhota, zvirango zvinofanirwa kubviswa kuti vese vebato ravo vakwanise kuenda kunyika ipi zvayo kunotsvaga rutsigiro. Bepanhau repadandemutande renewzimbabwe.com rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvinoshamiswa kuti hazvibvumidzwi kuvhota kunyange hazvo gurukota rezvemari vaMuthuli Ncube vakati mari inobva kuzvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika inopfuura bhiriyoni remadhora ekuAmerica pagore uye ndiyo inobatsira hurumende zvikuru. Sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira Usango vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinofanira kuenda kuMDC Alliance kunovaudza kuti vanoda kodzero dzavo dzekuvhota vachiti bato rinopikisa iri ndiro rakakumbira kuti zvirango izvi zvitemerwe.
Isu level playing field yedu kudiaspora especially kuAmerica nokuEurope haina kumira zvakanaka nemaererano nenyaya yemasanction. Tikataura zvese tikati kana masanctions atoziva kuti akaunzwa neMDCT vanatavita nanabiti vakanokumbira masanction kuUS Senate Republic Relations International Foreign Relations kuti itare masanction paZimbabwe ikaure government iyoyo ikaure. Saka anotaura kuti ite government iri kutonga sebato regovernment iri kutonga hatikwanisiwo kuti tikupei diaspora vote nendaa yekuti hatina maresources acho nokuti takabatwa nemasanction amakanokumbira aya. Saka naizvozvo masanction ngaabvisiwe diaspora vote yodi yochiitwa.
Asi vacharumbira choitika pane chokuti mapato ezvematongerwo enyika ava kupanisha zvizvarwa zvezimbabwe uyezve ava kudzivirira kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviwane kodzero dzavo. Munoti zvakanaka vo here izvozvo?
Zvakanaka vahwane pakuti zvizvarwa zvezimbabwe zvese kana zvichida kuvhota vanobvumidzwa kurejista kuvhota nokuya kuzovhota kuzimbabwe. Hapana chizvarwa chezimbabwe chiri kurambidzwa kuvhota munyika yezimbabwe. Asi outside zimbabwe tinongokwanisa kuti vanoshanda kumaembasi edu vavhote. Vamwe vakaenda kudhayaspora nezvavakaendira aizvo hatingakwanisi kuzvifasiliteta izvozvo. Naizvozvo tinoti isu ndemasanctions anga abviswa zvaiita kuti zvireruke kuvana vezimbabwe vanogara outside zimbabwe.
Asi zvinoita sokuti ZANU-PF kana kuti mapato ezvematongerwo enyika ava kupanisha zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika pamusoro pezviri kuitika mune zvematongerwo enyika.
Handida kuti pane panishment iri kuitiwa. Hapana munhu ari kupanishwa ava wande yaa ripo ndeyekuti nenyaya yemasanction iya yatinorwisana nayo kuti nyika yedu ibudirire iitewo sedzimwe nyika. Zimbabwe inoupfumi hwakakosha asi upfumi hahunyatsi kuti hubude zvakanaka kuti huvandire upenyu hwevana vezimbabwe nendava yemasanction. Saka itiri kuti isu vana vezimbabwe kana vachida kuti vaone kodzero dzavo dzokuvhota, kodzero dzokuvhota dzinowanikwa nevanenge varimo muzimbabwe munyika yavo. Kana vapinda muzimbabwe kodzero dzake anopiwa anonovhota free and fair. But outside zimbabwe pari zvino government haisi kukwanisa kuti ifacilitate maelections kuti vanhu vavhote vari outside nendava yemasanction.
Ko nai vacharumbira zvino zvizvarwa zvezimbabwe zvazvisina simba rekubvisa zvirango, saka ZANU-PF inoda kuti vanhu vose ava vaita sei?
Right, haisi nyaya yekuti ZANU-PF inyaya yegovernment. Government yedu yezimbabwe iri kupari zvino ZANU-PF ndiyo iri kuhana government yezimbabwe. Saka itiri kuti ivo vana vezimbabwe zvavanoziva kuti isu toda kuti tivhote asi kodzero dzedu dziri kutadzisiwa nenyaya yemasanction. Vakahwisisa izvozvo vacharinda kune vanhu vandataura vaya vanachamisa vanabiti netimu avo kuMDC yanga iri MDC yatangira. Vachaenda kuvanhu ivavo vonotaura namabiti vokumbira kana vaita maprotest avo nezvavanoita voita kuitira kuti vanabiti vanzwe kuti vana vezimbabwe vava kukukumuka kuti isi hatikwanisi kuvhota nokuti ndii makaisira zimbabwe masanction. Now government haichakwanisi kuti isu tivhote from outside the country nendava yechi yemasanction. Saka nyaya ngaidzokere kumuridzi wayo vahwande anova iye yakakonzeresa kuti nyika yedu isvike pairi nenyaya yemasanction. Variko vanhu vacho havana kufa, ngavaende vanobvisa masanction aya kuti vana vezimbabwe vakwanise kuwana kodzero dzavo.
Avo vange vari sachigaro vezanupf mudunhu renorth america varegis Charumbira Usango vari parunhare kucanada nestudio 7. Tabatavo sachigaro vemdc alliance mudunhu renorth america vatawanda Dzokora avo vanoti bato rezanupf rapererwa nemazano vachiti zvirango zviri kutaurwa hazvisiri izvo zvinotuma ZANU-PF kuti itorere vanhu kodzero dzavo. Vadzokora vanoti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvinosanganisa vanhu vanotsigira ZANU-PF vari kutorerwavo kodzero dzavo dzekuvhota.
Awa tichatiri kungoona apa musangano iZANU-PF iri kuhwanda nemunwe masanctions haanei nekodzero dzevanhu. ZANU-PF haingatyore kodzero dzevanhu ichitaura nyaya yemasanctions. Vana vezimbabwe vari muno mudiaspora ndo vari kuita kuti nyika yeZimbabwe ienderere mberi. ZANU PF iri kutora mabillions iwayo ichishandisa kuti nyika irambe yakamira zvainotobvuma kana naiyo, asi airi kupa vanhu kodzero dzavo. Iko zvino yaakutaura kuti zvirango zveupfumi ngazvitange zvabviswa kuti vazobvumira vana veZimbabwe kuti vavhote. Kana paya tichitaura kuti vana ava havanei nevana veZimbabwe, havana hanya nevana veZimbabwe, vanhu vanofunga kuti tirikutaura politics. Hapana politics apa, tirikutotaura chokwadi kuti ZANU haina hanya nesu, haina basa nesu, ine basa nemari yatiri kuvapa chete, asi kuti ichitipa kodzero dzinoenderana nezvatiri kuitira nyika yoramba. Vanhu veZANU vanoziva zvavanofanira kuita kuti masanctions abviswe. Ngavarege kuponda vanhu, ngavarege kubvinya, ngavarege kungosunga vanhu pese pese kuti angoita zvakata osungwa onyimwa kodzero yake. Izvozvo ndozvinoita kuti masanctions avepo. Hazvinei zvavava kutaura izvi nekodzero dzevanhu dzekuti vanhu vavhote.
Chimwe chatiri kunzwa kudi reZANU PF ndicho kutivo bato reMDC Alliance ndiro rakakumbira zvirango kuti zvitemerwe. Munoti chii nenyaya?
Hakuna zvakadaro, ndo anonzi manyepo. Asi chandinoziva chinonakidza panyaya iyo ndechekuti vana veZimbabwe vanoziva chokwadi, vaakuziva chokwadi. Kare kare apo vaingo ZANU yaingofamba ichingotaurira vanhu kuti MDC ndiri kukumbira zvirango zveupfumi. Tinoziva tese kuti MDC haina kumbobvira yakumbira zvirango zveupfumi. Umbowo hwacho huri pakuti paya pakasangana Mugabe navatsvangirai vakaita hurumende yavo, dai kuri kunzi zvirango izvi zvakakumbirwa neMDC, handidai zvakabviswa. Hazvina kubviswa nekuti nyika dzinopa zvirango zveupfumi ana America, ana Britain neEurope vane zvavakaona zviri kukanganiswa neZANU PF. Kune mhosvo dzavakaona dziri kukanganiswa neZANU PF, kukanganisirwa kuri kuitwa vanhu vana veZimbabwe, kumbunyikidzwa kwavari kuitwa, kurohwa kwavari kuitwa, kupondwa kwavari kuitwa. Makazviona zvakaitika muna August 1, vanhu vakapondwa nyika dzese dzichiona. Hazvidi MDC, hazvidi chief zvose, hazvidi munhu ari mudiaspora kuti anotaurira America kuti ndo zviri kuitwa neZANU PF. Zviri kuonekwa, umhondi huri kuonekwa kuburikidza nekutambura kuri kuita vana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vanongoramba vachingodya nhoko dzezvironda. Chero zvazvo vamunangagwa pavakapinda vakataura kuti ndiri kuchinja zvinhu, ndava new dispensation, ndava kuita maitiro manyowani. Asi tiri kutoona kuti hazvisiri izvo, vari kutoenderera mberi nekudzvanyirira vana veZimbabwe, vari kutoenderera mberi nekuti vana veZimbabwe varamba vachidya nhoko dzezvironda. Saka zvavari kutaura izvi manyepo.
Vadzokora, kana takatarisa zviri kuitika izvi, tiri kuona sekuti mapato ezvematongerwo enyika pamwe chete neZANU PF ndiwo aakupinza zvizvarwa zveZimbabwe pakaoma. Munoti chii kuvanhu veruzhinji vakateerera pamusoro penyaya iyi?
Ibato rimwe chete chete riri kuonesa vana veZimbabwe pfumvu. Tarisai muone zvavari kuita ipapa. Vanokangana kuziva kuti kuno kwakacho kudiaspora kune vamwe vanhu veZANU PF. Tinavo vana Charumbira muno, tinavo vanosvitiwa ne vari muexecutive yeZANU PF vari muno, kuBritain variko futi, kuSouth Africa variko futi, vanosvitiwa nofarira ZANU PF. Asi nhasi uno ZANU PF iri kufuma ichitaura kuti vanhu ivavo ngavatorerwe zvakare kodzero dzavo. Saka vana naivowo vacho vari kuno, ubenzi hwakaita sei hwokuti unoramba uchingosapota musangano uri kukuomesera zvakadaro, unokutorera kodzero yakakosha kudaro? Apa ndopanotora kutoti ivo vezano vacho nesu timire pamwe chete tichitaura kuti tiri kuda kodzero yedu yekuvhota. Tofanira kutobatana nevezano vacho.
Avo vange vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America, vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Dakota neStudio 7. Sangano re Citizens Initiative Zimbabwe rinoti riri kurova shiri mbiri nedombo rimwe chete sezvo riri kupinda mumisha inogara veruzhinji richichenesa nzvimbo pamwe nekurasa marara panguva imwe chete richidzidzisa vechidiki kushandisa maoko avo mukuita mabasa akasiyana siyana. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muCitizens Initiative Zimbabwe vachengetai guta vanoti kubva zvavatanga kuchenesa nzvimbo pamwe nekurasa marara vakwanisa kunge vachishandawo nevechidiki vane makore anobvira pamana kusvika pagumi nemasere. Vaguta vanoti vakwanisa kushanda mumisha yeEpworth, Mbare nekuwadzana uye vari kushanda pamwe chete nekanzuru yeHarare mukuita basa iri. Vanoti vakatora danho iri mushure mokunzwa chikumbiro chekanzuru chekuti vanokwanisa kubatsira vapindirewo mukutakurwa nekuraswa kwemarara vachiti vakaita izvi senzira yekudzivirira zvirwere. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tiri kushanda kunyanya zvikuru nevechidiki kuvadzidzisa kuti vagone kuzviriritira. Saka mukuita basa iroro tine nzvimbo dzatakakumbira kukanzuru kuti tikwanise kunge tichishandisa munzvimbo munharaunda dzinogara vanhu, macommunities. Saka mudzimwe dzenzvimbo idzodzo vanhu nekuda kwokuti kanzuru iri kuomerwa nenyaya yekutakura marara, vanhu vari kupedzisira vakungowana kuti pavangoona pakavaa vanogada marara vachirasa, vamwewo vachinge vaona zvakadaro vanouya vachiwedzerawo marara munhu sobva atongoziva kuti apa ndo pataa kurasira marara, asi dzinge dziri nzvimbo dziri kurasirwa marara zvisiri pamutemo. Saka dzimweni dzenzvimbo dzatakapuwa nekanzuru kuti tishandise nekuda kwokuti mabasa atiri kuita ndeyekudzidzisa vechidiki kuti vagone kuzviriritira, self sustainability projects, and among them there is one team that we are moving around with, community gardening.
Makasarudza sei vechidiki vamuri kushanda navo ivavo kuti muite zvirongwa izvozvo?
Tingati isu hatina kusarudza, asi tine chinangwa chekushanda nevechidiki nekuda kwokuti ndivo vachazenge vachiriritira nekuchengetedza nzvimbo, nharaunda kana kuti environment yedu mangwana kana tichinge tisisipo. Asi nharaunda dzatiri kushanda nadzo kana kuti macommunities iwayo ndivo anozouya oga oti tinokupai vana ava vekuti mushande navo nekuti tinenge tavaudza chinangwa chedu. Saka tanga tichibatsira kuti ticleane kana kuti tichenese nzvimbo idzodzo nekuda kwokuti tinenge tichishanda nevana vechidiki kubva kuvadzidzisa kubva pamazera emakore mana kusvika gumi nemasere ndo vatiri kunyanya kushanda navo. Saka tine nzvimbo dzatachenesa pari zvino dzatabvisa marara tichishanda nekanzuru yeHarare kubudikidza nekuvapa zvikwanisiro zvakafanana nemafuta ekufambisa michina yavo yekuchenesa nekuda kwokuti marara aya akawandisa angagoni kuti atakurwe nevanhu. Saka vanhu vanozouyawo vachizonhongeredza amwe anenge asarawo mashoma anokwanisa kuti anhongeredzwe nekubatwa nevanhu, asi mizhinji iri kushandisirwa michina kubudikidza nezvikwanisiro zvatiri kupa kukanzuru kuti nharaunda inge yakaratidzika zvakanaka.
Muri kuona zvamuri kuita zviri zvinopedza dambudziko here rekuraswa kwemarara pose pose?
Iroro idi, asi zano ratatsvaga kuti tione kuti tingakunda sei dambudziko iroro, chekutanga hatigoni kuti tiregedze kanzuru kana kuti tibvise dzoro rayo rekunge richichenesa nharaunda nekuda kwokuti vanhu vane kubvisa kwavanoita zvidimu kuna katsekera kana kuti yatinoti tax inofanira kunge iriyo inoshanda mabasa akafanana naiwayo. Asi zvakadarozvo isukuru dziredu ndeyekuti vanhu vakaungana vachibatana pamwe chete vachisa musoro pamwe chete vanogona kuti vakunde mamwe ematambudziko akafanana nenhau yemarara.
Avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muCitizens Initiative Zimbabwe vachengetai guta vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Chronicle rinoti mapurisa muguta reBulawayo azivisa nezvemutemo wekudzivirira kupararira kweCovid-19 muguta iri. Mabhizimisi mukati meguta nedzimwe nzvimbo dzinonzi vanhu vakawanda vari kutapurira nachirwere ichi zvakanyanya achazarura na 8 o'clock mangwanani achivhara na 3 o'clock masikati. Nzvimbo idzi dzinosanganisa Nkulumani, Pelandava, Emganini, Sizinda, Baran Green, Emakandeni, Kodri Park, Luveve, Njube, Magwebwe, Pumula, Nguoyenja, Makokova, Mzilikazi, Mpopoma ne Mukati Meguta. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
To be honest, zvinazvinomira zvakanaka in Zimbabwe. Zvinazvinomira zvakanaka. To be honest, zvinazvinomira zvakanaka. Ngatitarisei masalaries evanhu. Ngatitarisei maindustry. Ngatitarisei masectors at large. Zvinazvinomira zvakanaka. Vanhu, they are dying in hospitals. Why? Because there is no medication. Kupa MP mota, nokupa doctor mota, ndichipichiri right. Murikuona pane nyacho. Kupa chief mota, nokupa doctor mota, ndichipichiri right. Handiteka, kuvakira mapurisa, munoziva zvinhu zvinotorwadza zvokuti sometimes ukatopinda mapolice camps, unotoona mapurisa aye zvimota zvavanotoshandisa, vamwe vachona they end up vakuto haya maprivate cars kuti vaite majuti zavo. Handitika makesis akarekodwa manheru, mupurisa hasi kukwanisa kuenda kundoatenda that case. Why? Because havana mota, havana zvikwanisiro, vanotokudza kuti mota yabuda yaenda kwakati. Handitika but at the end tirikutarisa isu tichiona kuti maMP they are given macars every matadzani zvenyungo vatsvagirana kuti maexhap mapurisa movapawo pamakembe kana pakati even 5 mota dzinenge dzichiita sei, dzinenge dzichiita mapatrols. Handitika let's sit down and talk.
Makadiko pastudio 7 apo, pastudio 7 apo, makadiko. Tinokumbirawo kutaura paruzhinji kuruzhinji weZimbabwe. Edwe nhamo yatapinzwa nechunhu ichi chinonzi ZANU-PF ka. Kunze kwokuti tatobatana, hatibudi mungwavaira yakaita saiyoyi. Tarisai vedwe, zvatakutongochembera tiri varombo. Tichingonzwa nyaya dzokuti yewe waba goridhe wada, yewe wazotora mari dzeCovid wada, hapana kana chinoitiwa, vasungani vanhu ava. Munhu anotongosungwa, munhu anotonzi ndiyo mhandu, munhu anoda kusunungura vamwe vanhu, anoda kuti vanhu tidye tese, vanoda kuti vana veduwo vagopinda mabasa. Ndiye munhu anonzi ndiye munhu akashata nehurumende iyi iripo yanamunangagwa. Veduwe ngatibatane, 2023 ngatibatane, 2023 ngatibatane, timbotava madhende muno munyika yedu. Tarirai, hapana kana nyika kana hwani yepasi rino isina chizvarwa cheZimbabwe. Nokuda kwokuti vanhu vanenge vachida kunotsvagawo mafuro manyoro, vachinowo kutsvaga kuti vararamise mhuri.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare repamsoro soro muAmerica re Supreme Court rakatonga kuti vadzidzi vanotambira zvikoro zvavo zvepamsoro vanofanirwa kubhadharwa. Kwemakore anopfuura zana rine gumi nemashanu, sangano rinoona nezvemitambo pazvikoro zvepamusoro reNational Collegiate Athletic Association kana kuti NCAA range risingabhadhari vadzidzi vaitambira zvikwata zvezvikoro zvavo mimutambo yakaita sebasketball, nhabvu, football neimwe. NCAA inowana mari inopfuura bhiriyoni remadhora pagore, asi vatambi vasingapiwi mihoro, mari zhinji ichienda kuzvikoro zvavanotambira. Svondo rino dare reSupreme Court rakatonga kuti vatambi vepazvikoro ava vanofanirwa kubhadharwa sezvinoita vamwe vatambi vose. Tabata vanofarira mitambo yakasiyana-siyana vatafadzwa munjanja kuti vatitsanangurire.
Inandido kunyepera Mr. Wande, ndakanzwa kufara nenhau pandakawerenga nhau yekuti koti hombe yemuno muAmerica yakaita mutongo wekuti vana vechikoro vanenge vachiita masports vava vachikwaniswawo kupiwa mubhadharo unoenderanawo nebasa ravanenge vachiita. Munoziva kubva pandakauyawo munyika muno, zvinhu zvandakaona ndichitombobvunzawo kuti asi vana ava zvavanenge vari kutamba zvinhu zviri kuunganidza ruzhinji munyika muno zvichibudisa mari yakawanda, asi ukada kuzobvunzawo kuti upenyu hwevana ava hwakamira sei unonzwa tsitsi, nekuti unoona vanhu vakazara mastadium nemhuri dzavo asi vachingopedza mutambo webhora kana webasketball vanongodzoka kudzimba dzavo vasinawo. Vamwe vanenge vasitorina kana chikafu, vamwe vanenge vasitorinawo kana kuti vangabudawo vachimbonakidzwawo nevamwe. Saka zvaindisiririsa ende wanga uri mubvunzo waindinetsa, saka zvakandipa kufara kwakazara.
Tikatarisa mari dzinobhadharwa vanhu vanoita zvemitambo munyika munomu, vana ava vanozokwanisa kudzidza zvakadaka here vachipiwa mamiriyoni nemamiriyoni mari isingatambirwi nyangwe naprincipal wechikoro, nyangwe naheadmaster, nyangwe nadini wapachikoro? Vanozogona kudzidza zvakanaka?
Inini ndinotoona kuti mutongo uyu uchatisvitsa pakuzobvunza mubvunzo wekuti vana ava vanombinyikidzirwei kuti kana waine tarenda rawainaro vave vachinzi tanga waenda kuyunivhesiti usati waenda kunotamba kuNFL kana kuti kuNBA kwebasketball. Pane kakumbinyikidza karipo ipapo, ndo pamunoona kuti system iyi yagara yakagadzirwa kuti ivoi webato reNCAA vanenge vaine mari dzavanenge vachiita vachibhadharwa nemaadvertiser, asi vana ava ndavangopindeka mumaprofessional sports. Ndopagara paine kakukakatana kandinako nenyaya iyi. Saka mubvunzo wekuti vanozokwanisa here chikoro, iwo varombotangirei wambinyikidzwa kuti waende kuchikoro iye munhu a18, akukwanisa kuvhota, akukwanisa kuti anokwanisa kutonotsvaga basa kana kumacDonald's achibhadharwa. Handiri kumacDonald's vanobvunza here vana vechidiki kuti watanga waenda kuyunivhesiti kuti ushande pano, havabvunzi. Saka nei ava vana vechikoro vari kumbinyikidzo? Saka mubvunzo iwawo unotinetsei nekuti pamwewo chikoro chisandi icho chaari kunyanya kuda, asi ari kuenda kuchikoro pamusana pekuti ndo nzira yega iripo kuti azotambawo kuNFL nekuNBA.
Avo vange vari vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu gumi nevanomwe 17 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Bato riri kutonga reZANU-PF rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvichangopiwa mukana wekuvhota kana zvirango zvabviswa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.